nga kanaka bateredi ginotang nga nasekari magpana ni anasi mula mga ikitiri kabundi 14-2020 mga katerer ako Studio 7 lepenyuro enya ya dirukiti kami Zimbabwe za muno piwa ni Studio 7 iri mu Washington DC. Ini ndiri chanona kawande ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mangwanani ano dare rehigh court richanzwa nyaya inotsvaka kumanikidza hurumende kuti ibhadhare mari kana kupa zvekudya kuvanhu vari mudzimba dzavo panguva yekupikana nechirwere checoronavirus. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pagumi nevanomwe. Vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru vanorarama neutachiona hweHIV AIDS vari kumaruwa vanonzi vari kukundikana kuona chekufambisa kuti vanotora mishonga yavo. Semazuva ose tichanzwa manesezi enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti pari zvino vanhu vaongororwa utachiwana hwecoronavirus munyika vanoita mazana matanhatu nevana 604 uye mazana mashanu nemakumi masere ane vanomwe vavo 587 vakawanikwa vasina utachiwana uhwu. Bazi rinoona nezveutano rinoti gumi nevanomwe vakawanikwa vaine utachiwana hwecoronavirus uye vanhu vatatu ndivo vakafa nechirwere ichi. Vanoti zvekare pavanhu vane utachiwana uhwu umwe chete ari kumatebeleland north, vashanu vari mubulawayo, vanomwe vari muharare uye vana vari kumashonaland east, zvichisvitsa pavanhu gumi nevanomwe vane utachiwana hwecoronavirus munyika. Nhasi dare rehigh court richanzwa nyaya yauyiswa mberi kwaro navamupfunzi mulilo nemumiriri weHarare North muparamende ari nhengo yeMDC Alliance vaRusty Markham, avo vanoda kuti hurumende imanikidzwe kutambirisa vanhu vakaudzwa nehurumende kuti vagare mudzimba dzavo kwemasvondo matatu mukurwisana nechirwere checoronavirus. Vaviri ava vanoti vanhu vazhinji havana mabasa muZimbabwe uye vazhinji vanorarama nokutengesa zvinhu pamusika, naizvozvo havakwanisi kungogara mudzimba dzavo vachitarisa vana vavo vachifa nenzara. Gweta ravaviri ava vatendai biti veZimbabwe Lawyers for Human Rights uye vari zvemutevedzeri wavanelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti vavanomiririra ava munyaya iyi vanongoda kuona zvinhu zvichiitwa pachena. Taedza kubata munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana, asi nharembozha yavo yange isingadavirwi.
Varume vaviri vanoitwa muzvinafundo mufundo mulilo naHonorable Rusty Markham veMDC Alliance Harare North vaenda kudare redzimhosva vachinoda kukumbira matare kuti panyaya yelockdown inoyi hurumende ibhadhare vanhu vari kutambudzika aidza mari kana kuti masafety nets anogona kunge ari roller mill, iri sugar, iri flour, iri nyama, kuti vanhu vararame vari kutambuka. Sezvamunoziva imi 95% yevanhu muZimbabwe havana mabasa, 79% vari mu informal economy. So vaenda vachida kuti paonekwe kuti vanhu vasabude mudzimba. But kuti vasabude mudzimba ngavapiwe chekudya, ngavapiwe mari, ngavapiwe mvura, so that social distancing inoitika. Ndo zvavaenda kukoti vachinotsvaka.
Murayiro wekuti vanhu vagare mudzimba watanga kwatova nemazuva akati wandei, nyaya iyi yekudare redzimhosva munova sekuti ichabatsira here sezvo vanhu vagara vachidore mudzimba kubva kudhara?
Ichabatsira chaizvo, because kana muchiti mimi vanhu vari mudzimba, vanhu vakanzi vagare mudzimba, hongu mutemo wakadaro munhu haasi mudzimba, because munhu ari kutotambura ari mumustriti, kunana mabvuku tafara kwandomirira uku vanhu vakazara mustreets vachitengesa matomato vachitengesa mambaira kana kuri kumbari kwakazara mustreets nokuti hazvigone kuti munhu agare mba make kana asina chekudya hazvigone kuti munhu agare mba make kana asina mvura hazvigone kugara munhu agare mba make kamba kamwe chete ane vana 8 iye ari roja pamupati pakazara vanhu so vanhu vanotopinda mustreet so masafety nets aya anodidikamwa ende imimi musafunge kuti pachanzi papera lockdown musi wa21 April zvoreva kuti corona yapera pacharamba pachingori nematambudziko saka maregulations ekuti hurumende ibatsire mhuri dzinotambudzika mhuri dziri vulnerable mhuri dziri fragile anofanira kunge atoripo mutemo uyu unofanira kunge uripo munofanira kuyeuka futi kuti tiri mumakore enzara harvest iri yange isina kumira mushe gore ra2017-2018 gore ra2019-2020 harvest yedu haina kumira zvakanaka so ava vaenda kumatare vari kuti ngapaitwe mutemo kukuti tizive tese kuti kana ndichida chikafu ndinokwalifya sei ndinochikuwana kupi because pakaiswa mutemo vaya vemakaro vane maoko marefu vanopoticiza food vacharamba zvavanongoita vachizve kumaruzevha dzatsva varume ava vaenda kumatare kuti hurumende ngaipe masafety nets aya but masafety nets aya ngaapiwe pamutemo uri transparency so that anyone whether anoenda kuanglican church kana kuroman catholic anoenda kumdc alliance kana kuti zanu pf mese munonoona chikafu because mutemo uri neutral unenge uchiprovida kodzero dzenyu mese
vadomwa munyaya iyi ndevanani vaditi
wekutanga anonzi pachirungu first respondent ndiminister of health and child welfare baba Obedaya Moyo vechipiri ndiminister wezvemari vamutulisi Ngube vechitatu ndiminister welocal government vaJulai Moyo wechina ndivo vamunangagwa
munotarisira kuti nyaya ichanzwika rini
It was coming at 10 o'clock, quite good, before Justice Tagu and Justice Musago.
Abo vange vari gweta re Zimbabwe Lawyers for Human Rights, vari mutevedzeri womutungamiri wa MDC Alliance, vatendai kuti vari parunhare kuHarare ne Studio 7. Sekutaura kwatamboita bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi munyika hwakwira kusvika pagumi nevanomwe izvi zvinotevera kuwanikwa kwevamwe vanhu vatatu vaine chirwere ichi kubulawayo muzimbabwe mashaya vanhu vatatu nechirwere ichi kusvika pari zvino pavanhu vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vana vacho ndevemhuri imwe chete yavasorusa kudya vekuruwa avo vanofungidzira kuti vakabata chirwere ichi mushure mekumboenda kuDubai Blessing Zulu weStudio 7 anopedzisa hurukuro yaaita navasakudya
batwa 3-4 vasina vabatwa E5 saka tirikugara kutatuge asi izvozvo zvatakaita ndezvekuti since imba iyi ya 3/4 complete iyo main house ndiko takachiisa vari negative ndiko kurugara takachingoisa mabedrooms kwacho isusu takangosati cottages 3 positive
ko vavakidzani venyu vari kunzwisisawo here nezvechirwere ichi
kunzwisisa but kungotwe ndofunga pachirumboda dzidziso yakati kurei kuvanhu wese bhozi vanhu vari kutya chaizvo even kuti yes the phone us kuti wanzwe kuti tarara sei they are giving us all the support even chikafu wama neighbors akatibatsira ruwa residence yese yakatibatsira wema churches vakatibatsira but kuti wazosvika pedyo vari kutya stereki nenyaya yekuti vari kungotya kuti zvose hosha iri kutaurwa nezvayo stereki tinogona kuzotapurira tapukira pairi but regain to this opportunity kuti ndiudze vanhu kuti yes ihosha inouraya but vanhu vasatye kubatsira hama dzavo zvakanyanya stereki nekuda kwekuti vari kutya because dopa good example yekuti inini honai ndirugara nevana vari negative isusu tiri positive but tiri kugona kugara tiri pamwe chete yes warugara mumimba yavo isusu tiri mumba medu but munongosangana mukupfuura mukufamba kana toilet ratingoshandisa imwe before first lady so vasati vatipa chii imwe toilet saka ndangu kudzira kunechi kune wanhu kuti wabatsire kuno anenge ari munhu kubatsira but maneighbors edu ari kubatsira but that kakutya karipo that's the truth kakutya karipo kuti vanotapukira zvekuti hapana kana unosvika pagedhi pangu vazhinji vanotya ndochokwadi chaicho dai panofanira kudzidziswa ipapapo
ko vana chiremba vari kukurapai sei
madoctors arungoteno because isusu mishonga yakati paka iyo ma antibiotics but waingoti encourage kuti tinwe ma vitamin C tablets nekungonwa idzo mvura dzine ma lemon idzidzi mvura ine lemon iri warm yaka inobatsira chaizvo kana mukana ukauripo wekuti moisa garlic ne ginger inotibatsira mvura iyoyo iri warm kungonwa maybe glass of that water per day zvinobatsira chaizvo zvatibatsira especially kuwana wangu yakazosvika ya mild why because ndipo ndakatanga kunzwa kusanzwa zvakanaka ndipo ndakangotanga kuti ndipe malemon ndipo takatanga kungonwa semhuri saka pandakazonazwa chibatu kurwara chaizvo 3 days 4 days dzacho idzodzo iwo wanga utonwa kudhara pawakazochibatwa positive wanga utori ne 5 days wachinwa saka zvakawabatsira kuti haina zouya ine simba sezvayakaita kwandiri
ko ndeipi kurudziro yamurudawo kupa vana vezimbabwe vangadai vakateerera chirongwa chedu chino chestudio 7
chirukudziro rwandinopa kuno vakateerera chirongwa chino ndechekuti yes zvinhu zvakaoma muzimbabwe ndinodzokora zvakare kuti zvinhu zvakaoma shuwa muzimbabwe but daitaita hit the call ya president yekuti tigare kudzimba kuti chirwere chiri kutapukira chirwere chinorwadza and for information munhu ukabatwa nacho chirwere ukafa ndiwo unofa hurumende haifi and vanhu ngavazive izvozvo chirwere chachinomira zvakanaka dai vanhu tangoteerera ainoo kuti tine nzara mudzimba but chirwere chachinomira zvakanaka tiregozoregreta mangwana tinozoblema futi kuti hurumende yatirasa tisirudini tisirumira pazvakanaka dai tateerera kungogara kudzimba zvinotibatsira chaizvo kutoti chirwere ichi chirege kuramba chichispreada ndo kurudziro ndinopa kuwanhu
vasausa kudya avo vakabatwa nechirwere checoronavhairasi chikatapukiravo kumudzimai nevana vavo vaviri vange vari parunare kuruwa zvichakadaro uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavhairasi pasi rose huri kuramba huchikwira uye hwasvika pavanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe mumashoko atumirwa kustudio 7 neafrican union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvezvirwere muafrica reafrica centers for disease control and prevention anoratidza kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi muafrica vakwira kusvika pachurugumi nemana uye mazana mashanu nemakumi masere vanhu vafa muafrica vanosvika mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa muafrica vabatwa nechirwere ichi Johns Hopkins University yomuamerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavhairasi pasi rose inoti vanhu vafa vadarika zana nemakumi masere america ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vave kudarika zviuru makumi maviri nematatu mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vanoti vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru vanorarama neutachona hweHIV AIDS vari kumaruwa vari kukundikana kuwana chekufambisa kuti vanotora mishonga yavo panguva ino yekurambidzwa kufamba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavhairasi vamaguhu vanoti izvi zviri kukonzerwa nemutemo wakadzekwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa unorambidza vanhu kufamba-famba kwemazuva makumi maviri nerimwe senzira yokudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairasi vanoti matunhu avawana nyudo iyi anosanganisira remutasa kumanikaland pamwe nehwange kumatebeleland north sangano renational aids council rakazivisa svondo rapera kuti riri kukurudzira vanorarama neutachiwana hwehiv aids kuti vange vaine mishonga yemwedzi mitatu munguva ino yokusafamba kwevanhu kuitira kuti vange vakadzivirirwa zvakakwana Ngati nzwei hurukuro ya waita na jonga kande miri we Studio 7.
Tingati dambudziko guru riripo yiko zvinezvi pari kutangira pacho pa transport. Lockdown yaka announced ne na President Mnangagwa. Iri kuonesa kuti mabus anotenderwa kufamba chete mabus ezupko. Saka kumaruwa kwakaita sana mtasa. Akufambi mabazi ezupko kunofamba public transport. Saka public transport iyoyo haisikutendera kufamba zvekutaura kuno mumwe driver weimwe kombi inopinda mamutasa akatorohwa nemapurisa mushure mumwe awanekwa achitakura vanhu achienda navo kwamutasa.
Ndedzipi dzimwe nzvimbo vamaguhu dziri kusangana nedambudziko iroro?
Takasangana zvekare nedambudziko iroro kuhwange. Mamonitors edu aripo on the ground ari kuonesa kuti nzvimbo isingafambi mabhazi ezupko vanhu varwere havachakwanisi kuti vafambe nzendo refu kuti vasvike kumaclinics. Sekuziva kwamunoita kuti maclinics ekumareserva anokwanisa kunga ari distance inokwanisa kudarika makilomita kana gumi nemashanu. Saka munhu kana achirwara kuti azofambe distance yakadaro kuti aende kunopihwa mapirits wodzokera kumba zvekare takutaura about 20 to 30 kilometers. Ndosaka vanhu vari kutadza kuwana mishonga iyoyo.
Vanhu vangani vamaguhu vamunofunga kuti vangadai vakatarisana nedambudziko iri?
Jonga sekuziva kwako vanhu vemuZimbabwe vazhinji vacho vanogara kumaruwa. Saka vanhu vatiri kutarisa kuti vari kuaffectwa nelockdown vari kutadza kunotora mishonga yavo. Vanhu vanokwanisa kusvika kana half a million kana kuma 750,000 nekuti kutaura kuti vazhinji vari kumaruwa kusingaende mabhazi ezupko havachina means of transport. Ende vamwe vari kutotya kufamba chaiko chaiko kutya kuti vanorohwa nemapurisa. So idambudziko guru riri kuaffecta nyika yese, vanhu vese vari kuda kuaccessa, not only vari kurwara nechirwere ichocho asi vamwewo zvekare vanenge vachida mishonga kana high blood pressure, hypertension, vari kutadza kufamba nekuti hakuna transport uye kuti vari kutya kuti vanorohwa. Ende munoona kuti hurumende haina maplani ayakaita anobatika ekuti vakwanise kubatsira vanhu panguva yakadai.
Imiwo sesangano zvii zvamuri kuitawo kuona kuti mungabatsira vanhu ava?
Isu sesangano rakazvimirira roga reCenter for Natural Resource Governance, basa redu nderekuita research, ongororo. Kana taongorora toshambadza zvatinenge taona muongororo yedu sezvataita izvozvi. Kundibata kwamaita inyaya yekuti takabuditsa statement mushure mekunge tataura nemamonitors edu akatenderera nyika yese. Ndo wakati pa information iyoyo. Saka, se research organization, tininge chapeza pedu, tininge chakumirira kuti hurumende ichatora danho kuti igadzirise dambudziko ratinenge tataura iroro.
Zvizva mungakurudzira hurumende kuti iite panguva iyo ino?
Chinhu chatinoziva tese kuti hurumende yedu haina capacity. So, vaifanira kuti vashande pamwe chete nemasangano akazvimirira oga. Hurumende yaifanira zvekare kuisa chikumbiro ku World Health Organization nemadona makuru akaita sana USAID, European Union, kuti vava nemari yekufano kuendesa mishonga iyoyo kunzvimbo dzandiri kutaura dziri kumaruwa dzinenge dzichida rubatsiro. Ndozvaifanira kuti zviitike, mishonga iyo igona kutorerwa kana muzvikoro zviri pedyo nevanhu ivavo, especially tichitaura nyaya yekuti hakuna public transport iko zvino zviri kufamba kumaruwa.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafare maguhu vari parunare pamutare naJonga Kandimiri weStudio 7. Tombotarisa zvirumba zvepanhau. Mune nyaya yekuti chipatara chemuchindo central chakatangidzawo kuongorora vanhu vane utachiwana hwecoronavirus. Chipatara chemupilo chishanda nenational university of science and technology pamwe chete neapplied genetic testing center vatange vachiongorora chirwere ichi muvanhu vanobva kubulawayo, Matabeleland South, Matabeleland North, Midland nemasvingo. Mukronika wamekare muri yemurume akashaya nechirwere cheCOVID-19 vaEN Uplock vanotaura kusafara kwavo nemabatirwo nemarapirwo avakaitwa vasati vashaya, vachiti vanhu vavakavarapa vange vasingazivi zvavari kuita. by Islop, our Akanga by name, Makore Makuman, and Mapumbame, Rakaramu, Wimimumwe, Batua, Nature, each in Zimbabwe.
Yavi nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ya magadi magadi mure studio 7 tinokwaza mure Zimbabwe yose rumatima nenyika kusanganisira vari muSouth Africa. Ndinoitwa baba Trevor ndiri muKimbali. Ndinoda kuti ndingotaurawo pamusoro yatokosani kupe tokosani kupe ari kushandiswa nezanu PF ngasiyane neMDC yavachamisa iye ane MDC yake yakaenda nayo kumaelection akadliwa. Saka ndizivi kuti koti yeZimbabwe kana ichiti MDC inofanirwa kuita Congress kana kuti MDC yavachamisa inofanirwa kudisova yotangwa patsva. Ndizivi kuti zvinenge zvichireva kuti kudii. Yakabuda momo handa akatama kana vaka kwake, saka angachiita zvekokwa chena nealliance. Kupatakaenda kumaelection MDC alliance vakairegera ichipikuti chaiwe singatende kukwidza atenda hangu.
Kustudio 7 makadi mese vanoshanda mangwanani namadekwani zvinokwasai mose semuri. Ndinotikakwira zvakadai kuvanzika nezvipachena munyika dzose. Ndinokutendai nokufarisai panguva dzino. Handina zvakawanda ndokutaura, asi ndinoda kuti nditaure pamusoro vevanhu vose vari muZimbabwe ndavari munyika dzakasiyana-siyana. Ndaikumbira kuti anoteerawo panguva ino tive nemwoyo mumwe wokubatsirana. Shuwa zvinhu zvakaoma, shuwa maramiro edu havafani, kuwana kwedu hakufani. Saka ngaisave nguva yekudzisekana kuti vananhiki zvinorarama sei. Ndaingokumbirawo zvangu kuti tava nemwoyo munyoro. Kuona asina chokudya, ngatiedze patinogonapo kuti awane chiupfu kana nemiriwo isinganyai kudhura. Unenge wagona ipapo, ndinokumbirisa kuti hama dzangu tisasekana asi kuti tibatsirane. Kubva ipapo ndinokumbira kuti zvisapera kusvika chirwere chapera munyika dzakasiyana-siyana, nokuti vazhinji sokuona kwamwe nyika zhinji dzichafarwa. Saka kuwana sekusikazofarwa kuchaomera muvazhinji. Uyezve panguva ino ndoda kuti ndikotaurawo zvangu kuna Maikupe navamonzura navakomishi kuti zvamuri kuita izvo handina kuti zvakaipa, zvakanaka. Asi ndakazvitara zvangu zvichatadze zvichazokusiyai zvichipachena sokuti hamuna njere. Tarisai kwavana vaguti izvozvi, tarisai vana biti zvavakamboita, tarisai vana ncube zvavakamboita. Saka mechiti zvinhu zvenyu mutarise kuti zvinokugumirai kupi. Ndo mashoko anga ndoda kutaura ndichiti munhu wese mukane upenyu hwakanaka, ngatingonamatai kusvika chirwere ichi chakwanirwa mushonga, nokuti munhu wese upepe pachiri. Ndatenda hangu ndiri muno muSouth Africa, TK Kandidzano.
Tinoti tiri muno muSouth Africa tinoda kuti vobhodha rivhugwe tinde vokuumba tikwanise kundogara vokuumba, nekuti hatina chekudya. Nyangwe takavharigwa yedu mudzimba naye COVID-19 yacho iyi, tiwanewo kundobatsirika tiri kuZimbabwe tichisakura-sakura mumapfunde nemabagwe.
Makadiko hama neshamwari, zvakaoma. Mwari atigumbukireiko nyika dzese? Dai Mwari aipindirawo munyika yedu yeZimbabwe vanhu varega kufa ukomanda. Dai Mwari angoitawo mashiripiti yapera. Nzara ndo yatikwadza, nzara ndo yatikwadza ukomana. Mwari madarireikoko? Mwari madarireiko? Dematirangarirawo Mwari tagonawo kuyambuka vana veZimbabwe pamusoro pechirwere chekorona. Tozviziva Mwari kuti kugumbuka kwenyu nyasha dzenyu, asi toti Mwari dai madzidzorawo kamarangarirawo nyika yedu yeZimbabwe.
Makadiko vasamarari vana jonga, indinoitwawo maifadza iwazha ndiri kuDurban. Dangoti makadii mose kuZimbabwe, makadii mose hama dzeZimbabwe muri muno muSouth Africa. Ndidangotowa nyaya yevanhu vari kunzi vari kufamba munzvimbo yemunyika yedu yeZimbabwe maringe nenyaya yechirwere checovid-19. Ndiona sokuti hazvina kunaka kuti vanhu vaite musikanzwa iyo nhamba yevanhu vanokurwara nechirwere checovid ichingowedzera. zvikada kubuda kwamunenge muchitoita muchienda pamunenge muchinotsvaga mavegetables ipapo ndo pamunenge muchitora zvirwere izvozvo. Ina hangu chandanga ndichikumbirawo veduwendi chekuti izvezvi tarisai kuti isusu tiri kuno kusouth africa tiri kutotambudzika kuti tingaenda sei kuzimbabwe kunoona mhuri dzedu nenyaya yekuti mabhodha akavharwa. Kana chirwere ichi chikaramba chichingokwira chichingokwira zvichareva nezvekuti tichangoitwa sevaya vakakwarantaiwa vekubhodha rekubotswana tigoita zvenguva tiri kuno. Imiwo vanhu vari kuzimbabwe vane hama dzavo dziri kuno south africa vakaramba vakavharirwawo vachawana sei mari, vachashanda sei mari dzokuti vatumire nyika vanhu vari kunyika yezimbabwe? Izvona chimwari zvinongoda kuti ani nani sedunga muno kaazvifungire kuti ndikakwanisa kugara mumba ndikambochengetedza kwemazuva akatarwa iwaya tobona kuti zvinomira sei. Kana mwari wekudenga vachida vanongotiitira nyasha tose, vanongotiitira nyasha, vanoraitira nyasha munhu waano murombo kana mupfumi vanotiitira nyasha tose. Chirwere chongosvika vachinzikira, dai tanga tambozama tose sevanhu kuti dai takwanisa kugara mudzimba dzedu tachengetedza utano hwedu, tachengetedza mhuri dzedu. Nokuti iwo ukaita musikanzwa kuda sababa kavasisa mai mukabuda panze, zvazvinoreva ndezvekuti muchauya mukaafekta vana vari mumba. Chokwadi, ndakumbira ava hangu, ndiri kuno kusouth africa kudurban, ndinoitawo mai fadza iwasha tobva kugokwe uko pasi kuchiteketi chaiko.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Dzimirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chienda pamepo, Johns Hopkins University inoti vanhu vafa necoronavirus mudunhu reNew York vapfuura gumi rezviuru, asi gavhina vedunhu iri vachiti zvinoratidza sekuti vanhu vari kuuya kuzvipatara uye neavo vari kufa vave kudzika zvishomanana. America ndiyo ine vanhu vakawanda vafa nechirwere ichi, avo vanopfuura zviuru makumi maviri nematanhatu pamusoro pevanhu vanoita zviuru mazana makumi matanhatu nemakumi masere nevaviri evanhu vane chirwere ichi. Izvi zvinoreva kuti America ndiyo yave mberi kwenyika dzose nechirwere ichi pasi pose.
Ndakuvaka musha asi hana inorova mama, hatichada kusasana ingangova yatofamba mama, ndanyora nziyo nziyo yerudo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tombotarisa zvanga zviri munhau. Mangwanani ano, dare reHigh Court richanzwa nyaya inotsvaka kumanikidza hurumende kuti ibhadhare mari kana kupa zvekudya kuvanhu vari mudzimba dzavo panguva yekurwisana nechirwere checoronavirus. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pagumi nevanomwe. Vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru vanorarama neutachiona hweHIV AIDS vari kumaruwa vanonzi vari kukundikana kuona chekufambisa kuti vanotora mishonga yavo. Tashika kumagumo esurongwa chedu chanasi. Kiba inesu zekare manelu anasi apo tichikupai zine na huo. Ini ndini chanono kawande ndini Washington DC nchiti mosfera sakanaka.
Soku isika tisenda baku.